Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri chivabvu 2017. Masangano anorwira kodzero dzevanhu okurudzira kubatana kwevanhu munyika kuitira kuti vabude mumadhaka avari munyaya dzehupfumi. Mutauro wochiriritsa zvichitevera kukweretwa nehurumende zvisina mvumo yeparamende mari inodarika biriyoni imwe chete yemadhora kukambani yeTrafigura inozivikanwa nezveuori pamwe nekutyora kodzero dzevanhu munyika dzainoshandira. Mari iyi iri kushandiswa kubhadhara zvikwereti zvehurumende kumabhanga akaita seWorld Bank, IMF nemamwe. Chizvarwa chezimbabwe chinogadzira app rinopa zvizvarwa zvezimbabwe zvobatana mukugadzira app inopa ruzivo munyaya dzematongerwo enyika kune vechidiki. Zimbabwe yocherechedza Press Freedom Day mangwana vatori venhau vachichema nemabatirwo avanoitwa nehurumende. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu kana kuti social movements. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.